Mbiri iri mutemo wokuti hurumende ibudise mari inoenda kune zvakasiyana siyana zvomuAmerica zvinosanganisira $600 pamunhu wega wega uri muAmerica, nemari imwe inoenda kuzvikoro, mari imwe inoenda kuzvipatara, mari imwe inoenda kumabhizinesi. Ndo zviri mbiri iri ungava mutemo uyu, asi chiri kunyanya kunetsa ndechokuti vaTrump vakagununa zvikuru ne$600 kutinge ichipuwa vanhu, vakati mari iyoyo ngaiwedzerwe isvike pa$2,000 pamunhu wega wega kana pa$4,000 pamunhu wega wega, zvinova zvisingaenderani nezvido zvepati yavo. Pati yavo yamarepublican yaiti mari yakawandisa ngatidzase kusvika pa$600 apa, nokubva vabvumirana neimwe pati yavaBiden maDemocrats. Asi vaTrump vaakuti ja, vaakuita sekuti vaakupindukira musangano wavo, pati yavo, kuti aiwa havachadi 600 ive vaakuda kuti vanhu ngavapuwe mari yakawanda, 2000 pamunhu wega wega weAmerica.
MaRepublicans vari kurambirei kuti vanhu vapuwe ma2000 iwayo?
Chikonzero chikuru chiri kurambira maRepublican pati yavaTrump ndechokuti chikwereti mari iyi kwairi kubva, iri kubva kukweretewa kuhomwe yeAmerica. Saka maRepublican vari kuti aiwa, nyika haina mari kuti tirambe tichikwereta tichipa vanhu mari. Ngatiti isu toti isu tapa 600 imwe 300 ichange ichipuwa vaya vasina mabasa. Zvekare maRepublican vari kuti aiwa, iyi mari iyi yatinopa vanhu kubvira pa600 kana pa2000 iyoyo, imwe yacho iri kuinda kuvanhu vasingaidi, vanhu vana mabasa. Saka tadii kuti dai yainda kuvanhu vanonyanya kuida vasina mabasa chaizvoizvo? Ndo pfungwa dzamaRepublican idzodzo. Asi hadzisi kunyatso kunzwisisiwa navanhu vazhinji muAmerica vasinei kana kuti vasingahwisisi nechikwereti chenyika. Vari kungoda mari chete kuti vafambise zvinhu zvavo namabhizinesi. Zvekare anengaida kuti vanhu vapuwe mari, nokuti kana vanhu vakapuwa mari vachazondotenga kumabhizinesi uku ufumi kunyika kubudirira.
Icho chikwereti chenyika muchidimbu chinobata sei vanhuwo zvavo?
Chikwereti chenyika chinobata vanhu vose zvavo kubvira nevasina kuzvarwa, nokuti ndivo vachange vachizotorerwa mateksi ayaya akawandawanda. Ndivo mari iyo inenge yakuzowanzwa, mateksi aya achazokwidzwa manje kutora mari kuvanhu ichizozida kunyika kunotsira chikwereti ichocho. Saka ndo painobata munhu wese, kunyanya vasati vazvarwa, vachazongozvarwa vaine chikwereti. Vanhu vozoshaya kuti ako mateksi edu, mari yatinotorerwa iya patinohora inowanda sei, inenge yakudzokera kuchikwereti izvozvo.
Zviri kuitika izvi pamusoro pemari iyi nebhiri iri zviri kubata sei sarudzo dzesineti dziri kutora nzvimbo kuGeorgia?
Zviri kubata sarudzo yeseneti iri kuGeorgia. Saka zviri kuvhiringa maRepublican vaviri vemesenati vanomirira vaTrump kuti vachashayiwa vanhu vavo kuti vovabvunza kuti kudini pati yenyu zvairi kuramba kuti mupuwe ma2000 iwayo pamunhu wega wega, nokuti munhu wese anoda 2000 unosevenza nousingasevenzi. Asi vasingasevenzi vari kuwanda vhiki nevhiki. Saka zvichavhiringa maRepublican ikoko anofanira kuti vahwine sarudzo idzo dzidzi, kuitira kuti seneti daro rapamusorosoro iroro ringe richirerekera kumaRepublican.